Bate tsvimbo yokururama akakomberedzwa neruzha nemabhanana njere dzimwe dzizuva zvinokupfugamira ishe wehundo hurudzo kudenga uyo wakabata tsvimbo yokururama akakomberedzwa neruzha nemabhanana Zimwe tizuva zvinokupfuka mbira hakuna kumwe Oh!